manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tereri, tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemuvhuro kumiguru 25, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
We view the continued renewal and in some cases imposition of fresh sanctions on Zimbabwe as most unfortunate.
Tinoona kuti zvinhu zvinosuwisa kuti zvirango izvi zvirambe zviripo uye zvinhu zvatisingatarisiri.
Nyika dzemusadiki dzobatana neZimbabwe dzichikurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vatungamiri vehurumende nemakambani avo zvibviswe. Asi veAmerica neEuropean Union vanoti uori nekutadza kutungamira ndizvo zvauraya nyika.
Iko zvino hapana chatichachinja. Isu zvatakangoita takatoita application nemagweza kuti izvi ndizvo zvatiri kuchemera kuti zviitwe. Tamirira mate kuti vachiitawo response yavo iyo patarezi mhosva vachitiudza kuti vati kutaura ndizvo here kana kune zvokunyema. Saka vane ndakazwa nemaroya kutendeza.
Nengo yezanu PF vaSibethi Musengezi avakaenda kumatare edzimosva vachiti kusarudzwa kwava Emmerson Mnangagwa kuti vafanobata matomo kwaive kunze kwemutemo vanoti vachakamirira kunzwa divi ravamunangagwa panyaya iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 4669. Vanhu makumi maviri nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho vave zviuru zana nemakumi matatu nezviviri zvine mazana matanhatu nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 132,651. Vanhu vabaiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nezvisere zvine mazana matanhatu nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 3,268,655. Vanhu vabaiwa nhomba yechipiri sezvinotarisirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu nemakumi matatu nezvipfumbamwe nemazana mashanu nemakumi maviri nevana kana kuti 2,539,524. Zimbabwe nhasi yacherechedza zuva reSadic and Sanctions Day. Vamwe vanhu vachiratidzira pamuzinda weAmerica muHarare uyewo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti zvirango izvi ngazvibviswe sezvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika. Asi vakatemera zvirango izvi veAmerica, Britain neEuropean Union vanoti zvakatemerwa vashoma nenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
SADC yakatanga kucherechedza zuva iri makore matatu adarika nechinangwa chekuti zvirango zviri kunzi neAmerica, EU nedzimwe nyika dzakabudirira hazvisi kuzobviswa kusvika muZimbabwe mave neutongi hwechekerere zvibviswe. Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati Zimbabwe iri kuita nhaurirano dzekugadzirisa ukama hwayo neEuropean Union uyewo vanoda kugadzirisa ukama hwavo neBritain neAmerica. Asi vatiwo havafari kuti zvirango izvi zviri kuramba zviripo zvisinei nekuchema kwavo.
We view the continued renewal and in some cases imposition of fresh sanctions on Zimbabwe is most unfortunate and regrettable.
Tinoona kuti zvinhu zvinosuwisa kuti zvirango izvi zvirambe zviripo kana kutowedzera. Uye zvinhu zvatisingatarisiri.
Vati zvirango izvi zviri kuvhiringa upfumi, asi vakati kunyange hazvo zvichiramba zviripo, hurumende yavo iri kuendera mberi nekuita mabasa ebudiriro munyika. Hurumende inoti yarasikirwa nemari inodarika mabhiriyoni makumi mana emadhora ekuAmerica mumakore makumi maviri adarika nenyaya yezvirango. Zimbabwe inoti makambani ayo ari kutadza kuwana zvikwereti nenyaya yezvirango. Mutungamiri wesangano reBroad Alliance Against Sanctions, iro rave nemakore matatu richiratidzira pamuzinda weAmerica muZimbabwe, vaCalvin Chitsunge vatsindira mashoko avamunangagwa.
Masanctions aya haasi kuafecta vanhu vaya vakanzi vari targeted. Vanhu vaya vanonzi vari targeted vaivaya vanenge vari 83 nemainstitutions aya havasivo, nekuti zvino vanotokwanisa kunge vachirarama mararamiro avari everyday. Vamwe vacho vatori pamasalaries, but the ordinary citizens of Zimbabwe ndo vane maeffects eupenyu arasanganawo nhasi, ndo vanoshaya maservices.
Mutungamiri wesangano reLabour and Economic African Democrats, Linda Masarira, avo varatidzirawo nhasi vakurudzirawo kuti zvirango zvibviswe.
Tiri kuti nguva yakwana yekuti titaure nezwi rimwe chete kuti ngavabvise masanctions avo.
Vaimbo vegurukota rinoona nezverunyararo nekuregererana muhurumende yemubatanidzwa, amai Sekai Holland, vanoti kushomeka kwaita vanhu varatidzira nhasi kunoratidza kuti veruzhinji munyika havana ruzivo pamusoro pezvirango pamwe nekuti zvinoshanda sei.
Vanhu vanofanira kunzwisisa zviri kuitika maZimbabweans. Masanctions ndaei? Tinoudzwa kuti masanctions ndeekudzidzisa government yedu kuti iite zvinhu kwazvo. Koku America kwacho kana tichitarisa zvavari kuita kuvanhu vatema, zvavari kuita kuvanhu vamwe, tingati taakuti hatichaenda kuAmerica.
Imwe nhengo yebazi revechidiki mubato rezanu PF muHarare, vaPeter Matange, vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakosha pahondo yeZimbabwe yekuzvisunungura kubva kuzvirango zveAmerica, uye vanofara nerutsigiro rwavari kuwana.
Saka isusu nhasi tiri kuti zuva rakadai zuva ratinorangarira, ratingati tiri pahondo yekuti tizame kuzvisunungura ikonomikali.
Asi mumwe wavatevedzeri vemutauri webato guru rinopikisa reMDC Alliance, vaFelix Mafa, vaudza Studio 7 kuti zvirango zvakatemerwa vashoma uye Sadik haifanire kupindira.
Asi Sadik iri kumanya ichivimba sevana vadiki muno muZimbabwe ichinyepa kuti kune masanctions. Masanctions api? Masanctions atinoziva anonzi targeted. Masanctions ari kufambirana nevanhu vanokanganisa mahuman rights neconstitutionalism. Saka tinoti ngavarege kunyadzisa mahumbwe, zvese izvozvi nemahumbwe.
Mashoko aya atsinirwa nemutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition, vaMavela Skumalo, vanoti
saka nyaya iyoyo isu ndo yatinoti kusadhaki. Ivo havasi muno munyika, havazivi matambudziko atinosangana nawo isu ekufirwa nehama dzichirohwa yekubiwa kwemari dzenyika mazuva ose. Saka ndo matambudziko iyaya tiri kuti vakati vaita zvavo zveubrotherhood zvekugadzirisana kuti vaonerane kuti vamunangagwa nezanu PF varambe vari pamasimba kunzira dzekumbunyikidza, ngavatange vagadzirisa zviri kunetsa. Ngavauye vagare pasi vesadhaki isu maZimbabweni tivaudze zviri kuti netsa isusu.
European Union yakatemera vatungamiri ava zvirango muna 2002, America ichizoita zvimwe chete muna 2003. Muzinda weAmerica muZimbabwe waburitsa mashoko padande mutande reTwitter kuti Zimbabwe yarasikirwa nemabhiriyoni akawanda emadhora kwemakore akawanda nekuda kwenyaya yeuori. Muzinda uyu wakurudzira Zimbabwe kuti iite gwara rakajeka munyaya dzezveupfumi uye kugadzirisa zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika, kwete kunyepera zvirango. Vachinyorawo padande mutande reTwitter veEuropean Union vatiwo nyaya yekuti zvirango zvakanganisa nyika kuda kubata vana veZimbabwe kumeso, rikatiwo nyaya yeuori kutadza kubata upfumi zvakanaka uye kutyora kodzero dzevanhu ndizvo zvapa kuti Zimbabwe iende kumawere. Kukandirana makobvu nematete pakati pehurumende nenyika dzakabudirira kuri kuuyapo nhumwa yeUnited Nations amai Elena Doan vasangana nemasangano akazvimirira oga vari muZimbabwe kuzoona kuti zvirango zvakanganisa upfumi here kana kuti kwete. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti Kushanya kwavo hakuna zvakunobatsira sezvo America neEU varamba vakamira semusambangwena. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Panya iyi vamiriri venyika zhinji kubva mudunhu reSADC vabatana nhasi nehumiriri weZimbabwe muBotswana nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi mukucherechedza zuva rekukurudzira kuti zvirango zvibviswe. Kunze kwenyika dzemuSADC, Russia neChina dzakurudzirawo kuti zvirango zvibviswe. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano waitirwa pamuzinda weZimbabwe muGaborone muBotswana nhasi, mutevedzeri wemiriri weZimbabwe muBotswana Mai Margaret Ruparanganda vanoti zvirango zvoupfumi zviri kuita kuti vana veZimbabwe vaje nhoko dzezvironda.
Nyika dzekumavirira dziri kuudza vakuru vakuru vemapoka yeIMF neWorld Bank kuti Zimbabwe inyimwe mari, izvo zviri kukanganisa kusimudzirwa kweupfumi munyika.
Vanoti nyika dzekumavirira dzakafanira kuziva kuti hurumende yavaemarson Mnangagwa iri kuedza nepose painogona kugadzirisa zvose zvakakanganisika panguva iyo muchakavhu vaRobert Mugabe vakanga vari panyanga. Kubva pavakapinda panyanga munambudzi 2017, amai Ruparanganda vati hurumende yava Mnangagwa iri mubishi kutaurirana nenyika dzekumavirira kuitira kuti kuve nekugokedzana moto.
Pakapinda hurumende itsva, vaMnangagwa vari kuti Zimbabwe ishamwari yevese uye haina muvengi. Saka tiri kuti ngatibatanei tigadzirise zvese zvimhinga mupinyu kuti tifambe pamwe chete.
Mumiri weSouth Africa muBotswana Mai Taneja Chapesouma vaudza gungano iri kuti zvirango zvoupfumi zviri kuvhiringidza kumutsidzirwa kweupfumi hwenyika kuburikidza nekushomeka kwemari yekunze munyika.
Zvirango zvoupfumi zvatambudza vana veZimbabwe nokuda kweupfumi hwenyika wagwadama zvakanyanya. COVID-19 iri kuitawo kuti zvinhu zviwedzere kusamira zvakanaka munyika, saka tiri kuti ngazvibviswe hasvo zvirango zvoupfumi izvi.
Mumwe mutauri pagungano iri vaEnrique Maseka vanovamiriri weRussia muBotswana vati nyika yavo icharamba yakamira neZimbabwe panguva yematambudziko ari kunzwa nokuda kwezvirango zvoupfumi izvi.
Kubvira panguva yehondo yechimurenga, nyika yedu yaipa rubatsiro kunyika yeZimbabwe. Kwemakore makumi mana apfuura, Russia neZimbabwe inyika dzine ushamwari hwemandorokwati.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe changa chiri pagungano iri uye vakatanga sangano reOZimbozimbotswana muzvarepo Shamzondo vanoti zvirango zvoupfumi zviri kukanganisa zvizvarwa zveZimbabwe.
Vachinja vana mapepa ekufambisa, saka vari kuita zvekuuya nemunzira dzemusango, zvinova zvinokonzeresa kuti vasangane nembavha dzinenge dzichivabata dzichivarepa dzichivatorera zvavainazvo dzichivakuvadza.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nekuita mabhindauko akasiyana-siyana muGaborone muBotswana vaElliot Mavoko vanoti hurumende iri kurumwa nechekuchera.
Zvavari kuita matanho avari kutora ese, vari kutora matanho ekuedza kufadza vari kunze, vachikanganwa kufadza zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika yeZimbabwe nezviri kunze kwenyika yeZimbabwe. Saka haugoni kufadza vatorwa vari kunze uchitarisa izvandiri kuitira vana vangu. Iwo vana vako vachiramba vachichema nekuti hausi kuitira zvakanaka.
Pamusangano wakaitirwa kuDar es Salaam, Tanzania muna 2019, vatungamiri venyika dzemuSADC dzakasendeka zuva remusi wa25 Gumiguri gore negore sezuva rekuratidza kubatana neZimbabwe mukurwisa zvirango zvoupfumi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
ZANU-PF vaSibet Musengezi avakaenda kumatare dzimhosva vachipikisa kusarudzwa kwavaEmerson Mnangagwa kuti vafanobata matomu vachiti kwaive kunze kwemutemo, vanoti vachakamirira kunzwa divi ravaMnangagwa panyaya iyi. VaMusengezi vanoti magweta avaMnangagwa ane mazuva gumi ekuti anga asvitsa kudare divi ravo vachipikisa kana kutambira zvavakasvitsa kudare zviri mumagwaro avo. Vanoti vakaenda kudare repamusoro High Court vachinyunyuta kuti musangano weZANU PF Central Committee wakaitwa muna 2019 uyo wakasarudza vamunangagwa kuti vafanobata matomu vakaitwa zvisiri pamutemo sezvo vamunangagwa vakanga vasisiri nhengo yebato iri mushure mekudzingwa kwavo. Vamusengezi vanotiwo zvakare musangano uyu waifanirwa kutungamirwa nevaive mutungamiri webato nguva iyoyo Mushakabvuva Robert Mugabe kana kuti vaive mutevedzeri wavo vapelekezela mpoko. Vachinyora padande mutande rao retwitter mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vanoshandisa zita rekuti eti Jamwanda 2 vati vamusengezi havaratidze senhengo yeZANU PF. Asi vamusengezi vanoramba mashoko ekuti havasi nhengo yeZANU PF uye vanoti vari kutambira pano nepapo mashoko ekuda kuvatyisidzira. Studio 7 yaedza kubata mutauriri weZANU PF vaMike Bima asi vati vanga vari mune mumwe musangano. Ngatinzwei hurukuru yataita navamusengezi pamusoro penyaya iyi.
Iko zvino hapana chati chachinja. Isu zvatakangoita takanoita application nemagweta kuti izvi ndozvandikuchemera kuti zviitwe. Ndokubanda munyorawo zvichemo zvangu kuti vakuru ava vakakanganisa apa neapa pagudzi vagadzikwe pachikaro. Havana kuelektwa nevanhu asi vakangotorwa kwavainge vari vakauya vakagadzikwa against zvido zvevamwe vanhu vakanga vari mupati. Ndamirira manje kuti vachiitawo response yavo iyo matarezi mhosva vachitiudza kuti zvandiri kutaura ndizvo here kana nezvomunyepa. Saka vane ndakazwa nemaloya kuti 10 days after that ndopa tinochizokwanisa kuziva kuti nyaya yedu iri kufamba sei.
Tiri kunzwawo kuti imi pane vave kutyisidzirai kana kuti maakutyira upenyu hwenyu zvakamira sei?
Haako vanhu vanotyisidzira havashaiki varipo. Vamwe vari kufona, vamwe vari kusenda pameseji. Asi ndinongoona sekunge for now vanhu ivavo manyemwe chete ekudawo kufadza vakuru kuti mationa here tiri kukurwirai. Kune munhu ari kuda kukuvhiringai vanenge vachifunga kuti vamwe ndoda kuvavhiringidzai. Ende vazhinji vacho havazive kuti mutemo unoshanda sei. Saka for now ndikungoremekedza kuti vakuru vacho havana zvavataura zvakaipa kunziwo kwe102 vari kovhanzira nekuti ndikuvimba kuti vada kuenda kunopindura kuda redmosha.
Takanzwa vamwe vachitaura kuti imi hamusi nhengo yeZANU PF saka hamuna kodzero yekuti mutore matanha amakatora iwayo. Munoti
inini ndakajoina ZANU PF ndiri mwana mudiki ndiri form 3. Nhoroondo yangu yemupati haidi kuti ndiudzwe neumwe munhu kuti handisi munhu weZANU PF nokuti zvandakaita ndinozviziva. Ende zvizhinji zvine evidence. Ndine mapepa ekubva nditange kuregista mamembership kadzi yese zvinochengetwa kazviripo. Saka takamirira kuti iwo vachienda kuda redzimhosva vanotaura kuti munhu haasi memba yedu. Ndini tozotangira ipapo.
Kune vari kuti vamusengezi vari kusenzeswa nevamwe mubato reZANU PF G40. Munoti
vanhu vanotaura zvakawanda wanda pakaitika chii. Ende munhu anotaura divi rake akaona kuti divi rangu iri rinogona kunge raenda kunogona kuluza. Vanogona kupedza kutsvaga zvakawanda. Handina munhu andituma kuti ndiende kunoita application. Mutemo uyu ndiri kutoziva constitution yepati ndakaiverenga. Asi zvinoitika maopinioni evanhu havasingarambidzwi. Vamwe vari kuti G40, vamwe vari kuti ndatumwa nevamwe vakuru vari kupoliti bhiro, vamwe vari kuti ndeyechidiki vemuZANU PF vagumbuka. Kutaura kwevanhu hakurambidzwi. For now ngatimbonanganai nekuti vakapinzwa zviri pamutemo here kana kuti kwete. Kana vasina kupinzwa zviri pamutemo ngatichiitai musangano wedu wakanaka wekuchuza mumiririri wedu tomupera ipapo.
Vanga vari nhengo yeZANU PF vaSibet Musengezi vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeSudan vaAbdallah Hamdok vanonzi vakomberedzwa nemauto vari pamba pavo paine mashoko ekuti hurumende yavo yapedigurwa nemauto. Hama dzavaHamdok dzinoti mauto aya akomberedzawo dzimba dzemakurukota avo mana uye mumwe mukuru muhurumende yavo asungwa. Dzimwe nhengo dzebato iri riri kutonga dzasungwa uye nhandare yendege yamiswa kushanda pamwe neindaneti iyo yadzimwa. Mauto aya akambotora masimba mushure mekunge vanhu varatidzira zvakasimba vachiramba utongo hwevaive mutungamiri wenyika vaOmar al-Bashir. Vatungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakaita hurukuro nenhengo mbiri dzedare reSenate kuti vazive nyaya yekuti vapasise mutemo wavo unobatsira varombo kunyanya. VaBiden vakaita musangano kumba kwavo kuDelaware naSenator Chuck Schumer navaJoe Manchin vekuWest Virginia ava vari kuda kuti vaBiden vadzikisa zvakanyanya bhajeti ravo paurongwa uhu. VaBiden vanga vaine urongwa hwekuti vashandise mari inosvika matrilioni matatu emadhora asi nekutadza kuwirirana mubato ravo vave kumanikidzwa kuti vashandise mari inosvika kana kuguva pasi pematrilioni maviri. Nyanzvi munyatsi yeutano dzinoti nyaya yemaruva emajakaranda nemamwe iri kukonzera kuti vamwe vane zvirwere zvekusanyatsofema zvakanaka zvakaita seasma nemaallergy vaite zvikosoro zvisingapere. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Amai Natasha Vimbai Mukaronda vanoti mwanakomana wavo ane makore mashanu ave nemavhiki matanhatu achirwara nechikosoro kunyangwe ari kunwa mushonga.
Yakangotanga chingoti flu yemazuva ese, but wiki rino ndore chi3 achingokosora kudaro. Chikosoro chachona chakati korei chine makararwa. Dzimwe nguva ano mazuva ekutanga chikararwa ichocho chaimukonzeresa kuti arutse. Flu yachona tikaona kuti akaibatira kune imwe kazini yake ofuta katinge atouyawo kuzotivhakachira and iye wanga atori neflu iyoyo achitonza kutosvitsa mwedzi namai vake. Iyeye yake yanga itoriwo wesi kutoti aitongorutsa pe akangokosora chete kwakuri kurutsa zvekuti chero akakosora ka7 in less than an hour anga achitobuditsa chikararwa ichocho. Saka takaedza kumupa cold caps iri kubetsera asi chikararwa chacho kuramba chiripo. Tiri kusanganisa zvese ne kunatira, anonatira netsunami mazuva ese.
Nyanzvi yeutano Dr. Josepha Chiripanyanga vanoti vasangana nevarwere vakawanda vane chikosoro chisiri kupera nenguva ichi.
Tiri kuona kuti mazuva ano pane chirwere chechikosoro chiri kuitika. Vanhu vari kuuya chikosora zvakanyanya achipindwa nechando muviri kudikitira kutsva pauro pachirwadza vaine masymptoms achitadza kuti anenge flu kana COVID-19. Tikatesa COVID-19 voita negative asi vachiramba vachingorwara. Tikapa mushonga zviri kuita sezvinoita nani. Kazhinji zhinji panopera svondo pamwe munhu anenge anani asi chikosoro chiramba chichiendera mberi. Tikuona kunenge kuneka outbreak sort of ke inonzi bronchitis. Hatinozoita mascan nemax-ray tikuona kuti inonzi bronchia pipe inofambisa mhepo kubva kugurokuroko kunopinda kumapapu. Ndoyekutadza tinenge iri inflamed kanti inenge yakati zvimbei ende pane vachiita chikararwa mukati. Ndozviri kukonzeresa kuti vanhu vazhinji varamba vachiita kachikosoro kakuramba kachienderera panguva yatiri ino. Zvakare tiri kuona kuti zvinenge zviri kuita inenge allergy zvichifambidzana nenyaya yekuti nguva yatiri ino inguva yemajakaranda. Majakaranda akawanda akabluma, saka zvinokonzera kuti maallergy akwire. Tinokurudzira kuti vanhu vakanga vaita dambudziko iroro rechikosoro chisiri kupera, endai munoona vana chiremba kune macough syrup ari bit strong atinokwanisa kupa vanhu, uye zvakare maantibiotics ekubatsira kuti chikararwa chacho chipere.
Dr. Chiripanyanga vayambira kuti kana vemhuri vakaona kuti chikosoro charamba kupera vanofanira kukurumidza kunorapwa kumakiriniki nekuzvipatara chisati chakonzera mamwe matambudziko.
Nokuti kazhinji panobva paitawo yatinoti superimposed bacterial infection. Mabacteria anotora advantage yekuti mugurokure imomo makaita inflammation obva apinda omultiply, saka chikosoro chacho chinoramba chichiendera mberi kana munhu asina kuwana maantibiotics. Iyo zvakare zvinochidawo maanti-inflammatories akaita sana paracetamol anobatsira kuti munhu inflammation yacho ikurumidze kupera, munhu akurumidze kurecover. Zvakare tinopawo neanonzi maantihistamines anobatsira kuti allergy iite shoma, kuti reaction inenge yaitika nokuda kweallergy iite shoma ipere, munhu akwanise kufema zvakanaka, chikosoro chacho chisubside chipere.
Nyanzvi munyaya dzezveutano inoshanda mukanzuro yeHarare Dr. Michael Vere vaudza Studio 7 kuti havasati vanatsoziva kuti dambudziko iri rafararira zvakadi nemuHarare, asi vavimbisa kuti vachazopa mhinduro yakakwana kana vambotanga vanzwa kubva kumakiriniki nezvipatara zvese zvekanzuru kuti nyaya iyi yakamira sei. Sangano reWorld Health Organization rinoti chikosoro ichi chinozikanwa nezita rekuti chronic bronchitis. Sangano reWHO rinotiwo chikosoro ichi chikaramba kupera zvachose zvinenge zvoreva kuti murapwi uyu anogona kunge ave nedenda reasma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamiri.
Munhau dzemitambo, vanotungamira nhabvu yepamusoro vePremier Soccer League Varonga kuti mitambo yese makota finali echibuku Super Cup itambirwe munhandare imwe chete. Michael Kariati anotipanya iyi.
Gwaro rabva kumutauriri wePremier Soccer League Mzvare kudzaibare rinoti mitambo yese makota finali emakundano aya ichatambirwa kuBaobab Stadium kumaruwa eMhondorongezi. Nekumhanyisana nenguva, mitambo yese iri kutambwa mukupera kwesvondo rino, miviri nemugovera, miviri nesvondo. Nemugovera pane mutambo mukuru wakatarisirwa pakati peFC Platinum neHighlanders. VePremier Soccer League vada kuti makundano echibuku Super Cup aya apere nechimbi-chimbi kuti vakwanise kutanga mitambo yeLeague gore rino risati rapera. Highlanders ndiyo ine mukombe wechibuku Super Cup uyu, asi iri kusangana neFC Platinum iyo yakatora mukombe weLeague apo makundano enhabvu akapesira kuitwa muZimbabwe muna 2019. VePremier Soccer League ava varongawo kuti Chicken Inn ibanda nenengezi Platinum Stars munhandare imwe cheteyo nemugovera zvekare. Asi Dynamos iyo iri kubaka moto unotyisa iri kusangana neBlack Rhinos nesvondo zuva rimwe chetero Cranbourne Bullets ichitamba neHarare City. Murairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya anoti havasi kumira nechinangwa chavo chekufadza vatsigiri vavo.
Uyu mutambo wakatikoshera, tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya-nyanya vanotitsigira, uyezve tinodavira kuti mutambo iwoyo tichaukunda.
Chekwata tinotora mukombe uyu tinotambidzwa mari yemuZimbabwe yakaenzana nezviuru makumi manomwe nezvishanu zvemari yekuAmerica. Chikwata ichi chinowanawo zvekare tikiti rekumirira nyika makwikwi e2022 CAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Live talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yezvirango uye makakatanwa ari mubato reZANU-PF rakatarisana nemusangano waro wepagore kubvindura svondo rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro. Nyika dzemusadhiki dzobatana neZimbabwe dzichikurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vatungamiri vehurumende pamwe nemakambani avo zvibviswe. Asi veAmerica neEuropean Union vanoti huori nekutadza kutungamira nyika ndizvo zvauraya nyika. Nhengo yeZANU-PF vaSibet Musengezi havakaenda kumatare edzimhosva vachiti kusarudzwa kwavaEmerson Mnangagwa kuti vafanobata matomu kwaive kunze kwemutemo vanoti vachakamirira kunzwa divi ravaMnangagwa panyaya iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 @voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 25 Mfufu 2021 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Qala uhlala lapha mhlaka 29 March 2019. Injongo yethu ingeyokuthi ama-sanctions or izijeziso ezafakelwa ilizwe leZimbabwe zikhitshwe kungela ama-conditions.
Abenhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions namhlanje batshengisele bekonona ngezijeziso zomnotho abathi zabekelwa eZimbabwe, okuyizo ezenza ukuba libe lenhlupho elibhekane lazo.
And this is mind for the party to follow the constitution. And I'm not saying the Facebook is in prison of the party comrade in Mandela should be removed from this session. I'm simply saying, let's regularize the leadership. Let's follow the details of our own constitution.
Mnumzana Saibethi Msengezi, uthi kulabantu abamethuselayo kulandela ukuphanyeka kwakhe emthethwandaba, udaba lokuthi kumele uMongameli Mnangagwa asuswe esikhundleni sokukhokhela iZANU-PF. Abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eZimbabwe sebesedlula izigidi ezintathu, 3.3 million. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions namhlanje batshengisele eHarare bekhonona ngezijeziso zomnotho abathi zabekelwa eZimbabwe, okuyizo ezenza ukubana libe lenhlupho elibhekane lazo okwamanje. Bathi kumele idale lephalamende libeke umthetho owePatriotic Act ozakwenza ukuba abantu beZimbabwe abasekelana lamazwe afaka lezo zijeziso labo bajeziswe. Umlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Laba ngabantu abalihlekana abangaba ngamachumi amahlanu 50 abakade behlabela begida bephandle kwesigodlo sommeli weMelika eZimbabwe esise-Westgate eHarare. Abesanto leyi sebele minyaka emithathu behlala emkhukhwini phandle kwalesi sigodlo lapho abathi bafuna ukuba eleMelika libabone likhuphe izijeziso lezi. Bathi njalo kumele abamabandla aphikisayo loZulu osekela izijeziso lezi labo bajeziswe ngokuvalelwa kweminyaka engamachumi amabili lanhlanu 25 njalo bengavunyelwa ukukhankasela izikhundla kuhulumende. UNkosikazi Salingoni oyisikhulumeli senhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions uthi kuningi asebekwenzile ngalo mkhankaso wabo wokutshengisela.
Qala uhlala lapha mhlaka 29 March 2019. Injongo yethu ingeyokuthi ama-sanctions or izijeziso ezafakelwa ilizwe leZimbabwe zikhitshwe kungela ama-conditions. Okokuqala ngingathi iBroad Alliance Against Sanctions ikwanise ukubambanisa izizalwane zeZimbabwe ngathi basuka emabandleni achiyeneyo awezombusazwe, and sakwanisa ukuhlala sinjalo for all those days since 29 March 2019 singela ama problems esihlangana lawo, okutshengisela ukuthi thina njengabantwana beZimbabwe when it comes to social and economic issues, when it comes to developmental issues, kungela interference from the West, siyakwanisa ukwenza into zethu.
Lokhu kusekelwe ngomunye wabaqala ukuhlala esigodlweni seMelika umnumzana Calvin Chitsunge na othi kumele kube lomthetho ePatriotic Act ozalawula ukuba labo abafuna lezi zijeziso babotshwe.
Ngakhuluma ngendaba yenaleyo ukuthi kuhlonitshwe amalungelo abantu, iqiniso, kodwa ake sikhangele even eAmerica namhlanje khathesi bayabulala abantu eYemen, bayabulala abantu eAfghanistan, so it's not only ukuthi kwenzakala lapha eZimbabwe kuphela.
Unkosikazi Ngoni wengeze esithi wafisa ukuhlangana nomthunywa wenhlanganiso yomanyano yamazwe womhlaba UN Special Rapporteur uAlena Duhan osekwethekelele neZimbabwe ukuzozizwela ngendaba zezijeziso lezi.
Sikakwanisa ukuthi sihlangane lo raphatholo wasuka eUnited Nations ukuthi ezobona ukuthi izijeziso lezi sezinike ubuhlungu obungakanani. Isicelo sethu silaso njengabantwana beZimbabwe ukuthi ama sanctions lawa they are illegal and ama sanctions lawa sesizwise ubuhlungu obukhulu.
Wakuba ngumphathi ndambo kaKhulumende wezokukhumisana umlotha ngesikhathi sikaKhulumende omanya nonkosikazi zikaHoland uthi izijeziso kumele zesulwe.
Thina size lapha ukuthi sizobona umama uSali Ngoni lo jaha wedu our boy child uKarva Chitsunge. They need help because they've got a very good cause.
Umsekelo wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe izijeziso kasizo ezibangela indubo zeZimbabwe.
Akula sanction ekhona la, kulama targeted sanction, ama sanction lawo aqondana labantu izikliwi ezichitha igazi ezitshontshayo ezibopha abantu mahlayana ezibulala abantu. Yikho ke i-sanction zafakwa yi-ZANU PF.
Inhlanganiso ye-United Nations ithumele unkosikazi Elena Duane ukuba azozwisisa ukuba izijeziso lezi ziphazanisa njani eleZimbabwe, njalo uzakhipha umbiko wakhe kumalanga alandelayo esechede uphenyo lwakhe. Abanye abakade bekulo mbuthano babalisa umkhokheli webandla lelithi unkosazana Linda Masarira lowakwaba ngumphathintambo kahulumende womanyano unkosikazi sikaHoland. Iningi likazulu weZimbabwe kalikholwa ukuba izijeziso zomnotho yizo ezenza ukuba eleZimbabwe libe le ndubo elihlangana lazo, lisithi kumele uhulumende asebenzise kuhle imali ayithola ekwembeni ekulimeni leminye imisebenzi, ahloniphe ilungelo loluntu kanye lokutshena lomkhuba wenkohlakalo. Usuku lukamhlaka 25 Mfumfu lwabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi e-Afrika e-SADC ukuba amanyana leZimbabwe ukukhankasela ukuthi zesulwe izijeziso zomnotho lezi abathi zetheswa ilizwe ngamazwe angentshonalanga agoqela eleMelika. Ukunje kwele Botswana batshengisele labo esigodlweni sommeli weMelika njengalokhu okwenziwe eZimbabwe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Lokho sikudaba lunye umphathi ntambo wesabelo sakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi leli dolobho lahlaselwa kakubi yizijeziso zomnotho ezibikwa nguhulumende ukuba zafakelwa ilizwe ngamazwe angentshonalanga agoqela eleMelika, ngoba kuyilo elilamankampani amaningi avalwayo okwedlula amanye wonke elizweni okwenza iningi labantu abafundileyo liswele imisebenzi. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Ncube ukhuthaze uZulu waseZimbabwe ophakathi laphandle kwelizwe ukuthi aphatheke kumkhankaso wokuthi lezi zijeziso zikhitshwe kungela kuthandabuza ukuze uBulawayo athuthuke.
uBulawayo is heavily affected. Thina ukuwa kwama-industries kwahle kwawisa yonke into. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi silabo abantu asebefundile ama-graduates ethu aqedile ezikolweni kodwa kasebenzi, azasebenza kuwapha ama-factory avaliwe.
Uqhubekela phambili unkosikazi Ncube ekhalaza ukuba izijeziso zomnotho zikhitshwe kungela migoqo yokuthi kube lokuthi eceleni kumele kugcwaliswe.
Nxa ekhutshwa ama-sanction silwisa ukuthi kungabi lama-condition ngoba kasona ngalutho. Nxa kwaqalele kuthathela umhlabathi unikwa abanikazi asocala lokho sokufakiwe ama-sanction asesilimaza, aselimaze i-future abantwana.
Umnumzana Joseph Chuma olilunga leZANU PF uthi izijeziso zomnotho sezidalele ubunzima uZulu wonke waseZimbabwe.
Ilanga leli ilanga liqakatheke kakhulu ngoba ama-sanction lawa siyabona ukubana abuya elimaza abantu phansi, hatshi labo batona adinga ulimaza abakhokheli bangkhona, kodwa alimaza abantu phansi ngoba siyabona ubana
imisebenzi eminingi silahlekile ukudlelana namanye amazwe okuningi sokulahlekile sokusenze ubana imisebenzi yangkhona le ilahleke.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi bakhangelele ukuthi ingxoxiswano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe aphesheya awe-European Union izaqhubekela phambili.
It is my fervent hope that the dialogue with the European Union will remain constructive.
Kuyisifiso sami ukuthi i-dialogue le-European Union liqhubeke lisebenza ngomoya wokubambana ukuze abantu bencediseke. Uhulumende wami uzimisele ukuthi angene kuma-dialogue le-United Kingdom, le-United States of America kokunye okuyabe kusenzakala. Sikhangelele ukuvuselelwa kwezinye indawo lokuthi kube lama-sanctions amatsha kuZimbabwe.
Dialogues with the United Kingdom and the United States of America.
Iofisi yomeli weMelika eZimbabwe yethule umbiko enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeTwitter isithi eleZimbabwe licatsha ngezijeziso lezi ezafakelwa ezinye iziphathamandla zezanu-PF ezinye zazo ezikuhulumende kanye lamakampani alobudlelwano lazo hathi uzulu wonke. Lihofisi ithi iqiniso yokuthi uhulumende nguye obangela ukudilika komnotho welizwe ngenxa yenkohlakalo lokunganaki ilungelo loluntu. Ilanga lanamhla u-25 Mfumfu umongameli Mnangagwa walibeka laba lilanga elibalulekileyo ukuthi amazwe asemhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika akumanyano we-Southern African Development Community asekela iZimbabwe esithi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yeZANU-PF ngamazwe angentshonalanga agoqela eleMelika. Amazwe entshonalanga athi ibandla leli lephula ilungelo loluntu njalo lehluleka ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
EZimbabwe inani lasebehlolwe batholakala bele COVID-19 lokhu lolubhubhane lwaqhamukayo ngombimbitho nyakenye selikunkulungwane ezedlula ezilikhulu 132,651 okuguqela abantu asebephephe kulomkhuhlane asebezinkulungwane ezedlula ikhulu 127,298 kwafa inkulungwane ezidlula ezine lengxenye 4669 kunje abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 sebesedlula izigidi ezintathu 3.3 million kodwa abayizigidi ezedlula ezimbili lengxenye babo 2.5 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke omabili i-first le-second dose. Live talk lamhlanje sixoxa ngosuku lokukhankasela ukuba kwesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF kanye lemizamo yokususa umongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni esiphezulu sebandla elibusayo. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elemelika lithi likhathazekile okwamagama ngemibiko ephuma kwele Sudan ethi ibutho seligenqule uhulumende okade esaphethe intambo zombuso we-transitional government. Lokhu kubikwe ngummeli walelizwe u-US Special Envoy Jeffrey Feltman ngomvulo. UFeltman ulobe ekhasini lenkundleni yokuxhumana ebulenjini e-Twitter elogatsha lwezobudlelwano bemelika labanye amazwe omhlaba exwayisa ukuba ukuhluthunwa kwentambo zombuso kuzaphambanisa isivumelwano esenziwa yimelika sokuncedisa kwele Sudan as a constitutional declaration. Amakhulu namakhulu abantu babuthene esiqintini seBurbank esigabeni seCalifornia khonapha kwele Melika usikhumbuzo sobethatha imifanekiso yamafilimu ucinematographer uHila Hutchins. UHutchins ubulewe ngeviki edluleyo engozini eyenzakale ngemva kokuba umlingisi uAlec Baldwin edubule umbhobho ecabangela ukuthi ulenhlamvu zokulingisa kanti ngezoqhobo kufilimu elesihloko esithi Rust bese New Mexico. Amapholisa abikwa lokhu esahlolisisa imvangela yale ngozi. Umlingisi owayesaziwa ngegama lokuthi Gunther emfanekisweni wefilimu eyaphuma kumabonakude okwesikhathi eside phansi kwesihloko esithi Friends uJames Michael Tyler ngasekho. UTyler obesele iminyaka phose amachumi ayisithupha 59 ukhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane yohlobo lwe-prostate cancer.
Kulabo dokotela asebesungule uhlelo lwemfundiso lokucebisana labesifazane ngokuphathelane lemvukuzane yebele olugxile emabandleni ezokholo lwesiKristu. Nithathele izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo odokotela laba baluqalele ebandleni lokholo eleFavor of God International Ministries elikhonzela eDorothea Mission elokishini leWestwood eHarare. Odokotela bagoqela uDr. Elaine Simon, uDr. Stella Chazuza kanye loDr. Trevor Chivandire bathi bakubone kufanele ukuthi bangene emabandleni okholo ukutholisa abazalwane ulwazi phezu kwemvukuzane yebele ngale inyanga kamfumfu lapho oqakathekiswa khona lolu hlobo umhlaba wonke lweGlobal October Breast Cancer Awareness Month. UDokotela Simon uchasisa kabanzi ngokubafuqileyo ukuthi bakhethe ukungena ezinkonzweni befundisa uZulu phezu.
We just thought in churches that is where most women are, and that is where most women are at the same time.
Esikunanzeleleyo ukuba iningi labesifazana baya ezinkonzweni sabona kungcono ukuba sibalandele khona lapho ababuthana khona ngaphandle kokubethekelela emisebenzini phakathi kweviki bandise ukuba madasadasa ngemisebenzi etshiyeneyo okubalisa ukuyadinga okufunakala emakhaya lapha ezitolo ukuthengisa bezama ukuziphilisa kodwa kungafika usuku langensonto ubathola ezinkonzweni.
That is why we targeted churches mostly.
Umkhokheli webandla leFavor of God International Ministries umfundisi Jakanyuka Chirume ulandisa ngokuthi kungani bekubone kufanele bavumele odokotela uza khulumisana labazalwane.
The impact
umonakalo osubangelwe yilomkhuhlane kanye lokusilela kolwazi emphakathini yikho okungenze ngabona kufanele ukuthi ngibanxuse labo dokotela bazotholisa lolo lwazi.
Omunye wabafundisi beDorothea Mission njalo ekhonza labebandla leUnited Evangelical Church of Zimbabwe umfundisi Forgiveness Tau ulandisa ngokubenze bakubona kufanele banxuse laba odokotela.
Yengento ekhulunywa ngabantu ukuthi kule cancer ehlupha umama, so sabona ukuthi lathi kungcono ukuthi sibize odokotela bayozozibonela umama wathi esonta labo ukuthi ngxenye umunye wawo engaba lalo lolo hlupho ngoba ngabona abanye abagulayo behlupheka besiya ezibhedlela besenza njani.
Lokhu uTau uthi bakwenze ngendlela yokuthi amakholwa azwisise indlela zokusizwa ngokomoya lokwenyama.
Into esiyaziyo ukuthi nje kuphela umuntu olapha nguNkulunkulu kodwa abantu bayancedana ukuasista kwabo ekwethu kufunayo. Okwemoya ngokwemoya ngokaNkulunkulu kodwa okwethu okwenyama siyancedisana izandla ziyagezana.
Omunye wabekade bekulo mkhosi unkosikazi Desi Moyo owe-United Evangelical Church of Zimbabwe uveze ukulujabulela lolu hlelo.
Ngifunde okuningi ebengingakwazi njalo embono ngani bisayinceda empilweni. Ngifunde ukuba kumele njengomama ngikhangele ukuba ngilayo yini i-breast cancer kumbe ngilakho yini isibonakaliso sakhona kungakasabalali emzimbeni wami. Ngoba nxa kungakasabalali kuyabalula ukuthi ngiyelatshwe.
Uthi iyadingakala kakhulu imfundiso yalolu hlobo kumakholwa lapha ezinkonzweni.
Njengabantu abakhonzayo singakubona kungaqakathekanga. Ye kuhle ukuba siyathandaza kodwa kunjalo kuhle njalo ukuthi sisebenzise ulwazi lwamadokotela ukuze sincede impilo yethu.
Okusekelwe ngumfundisi Wilson Dutch okhokhela ibandla le-United Evangelical Church.
The church must be so active
and be able to educate its members.
Kumele baphatheke labo abamabandla ekufuniseni amalunga abo ngemikhuhlane etshiyeneyo. Amabandla kumele babe lolwazi njalo bekhanyele lokuthi umbhalo uthini kwezemikhuhlane lokwenzakala emphakathini.
In the community's day-to-day life.
Inhlolisiso esezithe zenziwa ziveza ukuba imvukuzane yebele ikusiba ngasesibili eyandise ukuhlasela besifazane eZimbabwe ikusilinganiso sokwedlula kancinyane ijumi 13.5% ngemva kweyesibeletho. Lanxa imvukuzane ihlasela abesifazane, bakhona besilisa labo abayingcosana abatholakala belayo. Ugwalo lwe-Cancer Registry lomnyaka ka-2017 luveza ukuba beyisilinganiso esifika phose okukodwa ekhulwini 0.9%. Emazweni athuthukileyo, inhlangothi zonke zempilo ogoqela uhulumende lamankampani azimeleyo bavambe ukuba lemikhankaso yokukhuthaza ukuthengwa lokugqoka kwempahla ezilombala oyipink. Inzuzo etholakala kulomsebenzi ivame ukuqondiswa kunhlelo zokudingisisa imithi yokwelapha imvukuzane yebele kumbe njalo ukuncediswa kwabesifazane abasinda kulomkhuhlane abakubhizimusi kumbe kunhlelo zabo zokuzithuthukisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Umnumzana Saide Msengezi uthi kulabantu abamethuselayo labanye abathi bazambulala kulandela ukuphanyeka kwakhe emthethwandaba udaba lokuthi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa asuswe esikhundleni sikanobhala jikelele webandla leZANU-PF uFacing Secretary uGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umusengezi uthi kuhlutshwa ngabantu abaningi okwamanje abathi waphanyekelani udaba lolu emthethwandaba. Uchothoze njalo ukwethulwe ngumnumzana George Jaramba, isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa, othi kayisilolunga leZANU-PF.
We are actually waiting for the respondents to file their affidavits, which they must do, I'm sure, within the next 10 days. In any society, there are some overzealous people. You know, some of the comrades, they'll be trying to please their masters.
Kulabantu abangethuselayo, abanye bathi bazangibulala ngenxa yokuthi ngiphanyeke udaba lolu emthethwandaba. Iqiniso yokuthi uMnangagwa akangenanga esikhundleni ngemfanelo, wangeniswa ngabangani bakhe. Kumele silungise lokho. Angisho ukuthi uMnangagwa asuke esikhundleni sikamongameli, kodwa engikushoyo ukuthi kumele sibe lo muntu okhethwe libandla leZANU-PF kulandelwa isisekelo sombuso webandla leli. Kubi kakhulu okwenziwa ngomnyaka ka-2017 uMnangagwa engena esikhundleni. Umnumzana George Charamba laye othi kangazi uchoni ngoba yena ukuhulumende hathi kubandelisa NPF. Asikhulumi laye ngezebandla, sikhuluma laye ngokwenzakala kuhulumende. Nxa engakwazi ukuthi mina ngubani ngokwakhe lokho, engikhuluma ngakho yikuthi kumele silungise ibandla lethu, singabi lo muntu owafakwa esikhundleni isiqakathekileyo ngabangani bakhe.
Umnumzana
Believe Gawule osekela ibandla leZANU-PF uthi umsebenzi ukhuluma angakwaziyo.
I-Central Committee iyiyo elamandla ukuthi ngesikhathi phakathi lephakathi kwesikhathi iyahlala phansi iyenze izinqumo amandla ewanikwa yi-Congress eyiyo iyiphathi ekugcineni kwelanga. Amandla la agoqela ukwenza izinqumo ezithile ezibalulekileyo ezinkulu kakhulu, njengokuthi khona ukuthi kwahlalwa phansi ngasesikhathi kungala Congress kwafakwa uEmmerson Mnangagwa njengo-president weparty. UMnangagwa ke wayengaxotshwanga yiparty. UMnangagwa wayexotshwe nguGrace Mgabe, ngithanda ukuthi umsengi abekwazi khona ukuthi uGrace Mgabe wakhuluma ngakhuluma kwi-audio enye, i-video enye eyayibhoda lakathi eyayibhoda nje ngesikhathi sezidlulayo, umkaMgabe ekhuluma ngokuthi uzaxotsha upresident, upresident bazamxotsha lakanye kwenziwa khonoko ngoba kwazisele incwadi yokubhalela uMnangagwa ukuthi uxotshiwe yayisikhutshwa nguSimon Khayamoyo, okutshengisa ukuthi vele into yakhona yonke yayivele ingagwana yayingaphelelanga.
Kusenjalo kulabanye abantu abathi kumele ibandla leZANU-PF liguqule isekelo sombuso ukwenzela ukuthi uMnangagwa abuse kwesikhathi eside, bathi wenza kahle umsebenzi wakhe. Umnumzana Eliphas Mashaba olilunga lebandla lebusayo uthi kulungile ukuba abatsha bafise ukuba umnangako ahlale esikhundleni osikhathi eside.
Ngenxa sofuze usenze khonoko, kuyasofuza ukuthi sibuyele ebantwini siye kulungisa. I-provision ikhona evuma khonoko ukuthi nxa kudingakala ukuthi kuextendwe isikhathi sika-president ku-section 328 clause 7. Kuyenzakala ukuthi kungenzakala kodwa sofuthi senze abathi khona i-referendum. Ngakho ke konke khonoko kungenzakala nxa abantu bevumelana. Kodwa ke umbono isifiso sikhona. So uthi nga siyavuma ngoba nxa umuntu esebenza singamnika isibange sithi ukuthi lasebenza. Kodwa ke i-referendum ithi i-constitution yethu okakathesi iyabe isilimitha. Njalo nxa ngikhangele ubaba president uMnangagwa ambono engumuntu ongafuna ukuthi abambelele esiyaphambili. Wangena esenzele ukuthi kube le order ephathini, kube le order elizweni.
Kodwa umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, uthi ibandla le-ZANU-PF seliphelelwe yimicabango.
Akusethusi njalo akusimangalisi ukuthi iZANU vele ayilandaba le-constitution yelizwe, le-constitution yabo. Asinani lakho, kodwa-ke iqiniso ikuthi batshengisa ukuthi libandla linjani. Ungabona ibandla elibusayo seliguqula isisekelo sombuso sebezipha amanye amandla lesikhathi esithi yithemu, kutshengisa mhlophe ukuthi intando kayiphikiswa. Ngabantu abafuna i-one party state, ngabantu abangalandaba constitution. Umsebenzi kapresident omkhulu yikunanzelela lokuvikela lokugcina i-constitution. Umsebenzi wokuqala le bandla lakhe sebeguqula i-constitution, sebezipha isikhathi lamandla. Konke lokhu kutshengisa ukuthi intando kayiphikiswa esithi dictatorship. Kungenani abantu bayabala, bayabona, yibo sesibamelele njengoba sisithi abantu yibo khathesi abafanele baguqule ithereni yesizwe, baguqule izinto ezimbi bazenze zibe zinhle. Sisithi citizen for change, yikho esilakho abantu bafanele bazilwele, hayi kulelwa ngabanye abantu. Sesaqhatha, sahlakula, sathintita, sesimelele uZulu ukuthi elwe efeze uhulumende omuhle. Lokho kwenziwa yi-youth ye-ZANU-PF kuyinqwala.
Ukuxokozela lokho kwenzakala ngesikhathi ibandla le-ZANU-PF lilungiselela umhlangano omkhulu we-annual National People's Conference. Ngimele i-Studio 7 ngise-Maryland, ngingu-Kip Stube.
Kwezemidlalo, inhlanganiso elawula umdlalo wenguqu eZimbabwe ye-Premier Soccer League yethule umbiko isazisa uZulu ukubana imidlalo yesigaba se-quarter final esomncintiswano wenkezo ye-Chibuku Super Cup izadlalelwa enkundleni ye-Baobab ese-Mondoro Ngezi. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko okhutshwe inhlanganiso ye-Premier Soccer League uthi imidlalo yesigaba se-quarter finals esomncintiswano we-Chibuku Super Cup izadlalwa ngempelasonto yokugcina kunyaka kaMfumfu mhla zingamashumi amathathu lamhla zingamashumi amathathu lanye. Yintatheli zindaba yezemidlalo uNesh Mkokwera uthi ukuqhutshelwa kwemidlalo le enkundleni eyodwa kuzaphuca abanye abalandeli abomdlalo wenguqu ithuba lokubukela le midlalo njengoba izibukeli sezivunyelwa enkundleni.
Singakhumbula kuthe kuqala kuthiwa amaqembu abaphezu kwengalani yemklomelo yiwo azidlalela ngekhaya, kodwa hayi izinto zezingazani sezitshintshile. Yebo, nqabe khangele indleko mhlawumbe ingayehlisa indleko zalabo abazathatha imifanekiso yakumabonakude. Singakhangela kathesi inkundla zethu ukuthi kube nemidlalo emidlalo emine emalangeni amabili kusemstadium. Bona nani le nkundla yangkhona abadlala ekugcineni iyabe ingasamanga kuhle.
Uhlelo olukhutshwe ngabe-PSL luveza ukuba ngomgqibelo iqembu le-Chicken lizadlala lelenkezi Platinum Stars ngehola lethumi lanye ekuseni, kuthi emini ngehola lesithathu iqembu le-FC Platinum lidibane lele-Highlanders. Ngesonto iqembu le-Cranbourne Bullets lizadlala lele-Harare City ekuseni ngehola lethumi lanye, kuthi emini ngehola lesithathu iqembu le-Dynamos lizanqikelana lele-Black Rhinos. Olunye udaba olumelana nalo mdlalo wenguqu inhlanganiso ye-Zimbabwe Football Association Association siyethule amagama abadlali beqembu labesifazane elimela ilizwe abazadibana leqembu leSwatini uhlandla lesibili elomdlalo weAfrica Women's Cup of Nations qualifier kusasa ozadlalelwa eSwatini onozintingu Lindiwe Magwede kanye loCynthia Shonga abadlali baphakathi kwenkundla babalisa uNobukhosi Ncube uShila Makoto uEdeline Mutumbami uAgnes Tumbare uPurity Mugai uDanai Bobo uShailin Damba Muromo uMajori Nyawumwe uKapteni weqembu eMakhelethi Msipha uAlice Moyo uChristabel Katona uNatasha Ndowa uPrivilege Mupeti uModiv Mfuruse uRudone Shamba kanye loDiana Rose Banda kuhlandla kuqala iqembu leZimbabwe linqobele eSwatini nge-3-1 emdlalweni ophutshelwe enkundleni eNational Sports Stadium esikodlweni iHarare. Iqembu elizanqoba kumidlalo yomibili lizadibana lelizanqoba phakathi kwele Angola lele Botswana ngomncintiswano we-2022 Africa Women's Cup of Nations uzaqhutshelwa elizweni laseMorocco. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo uPraxidus Jeremiah, sithi asidibaneni njalo 6:30 kusasa ekuseni.